kutsvaga rutsigiro kuri kuenderera mberi zvikuru kuvatungamiri vari kutarisirwa kuti ndivo vane mukana wekukunda musarudzo yemutungamiri wenyika musi wa23 Nyamavhuvhu. Vaviri ava mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vebato riri kutonga reZANU-PF uye vari kutungamira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Nhasi vaChamisa vanga vari mudunhu reMatabeleland South vakaita misangano yakawanda kusanganisira kuUmuzinwane vasati vaenda kuBite Bridge uko kwange kuine zviuru nezviuru zvevanhu. VaChamisa vapika kuti gore rino havasi kuzoregedza sarudzo dzichibirirwa. Asi veZANU-PF vanoti vanopikisa havadi kukundwa musarudzo nekudaro ndokusaka vachiramba vachiti dzinenge dzabirirwa zvemhando yepamusoro. VaChamisa vaenderera mberi vachiti nezuro vaMnangagwa vainge vari kuCentenary kuMashonaland Central uko kwakaunganawo zviuru nezviuru zvevanhu. VaMnangagwa vakakurudzira vanhu kuti vatsvage rutsigiro murunyararo.
Nhaka iko zvino kuna maobservers vanopfuura 70 from 70 countries vari muno munyika vanofunga kuti kuchaita mhere mhere muno munyika, vanofunga kuti kuchaita violence. We the people of Great Zimbabwe, vana vamunhu mutapa, tiri vanhu vorunyararo, tiri vanhu vane tsika, tiri vanhu vakabatana. We are against violence. We want peace. We promote peace. We promote love and harmony among ourselves. Naturally, the people of Zimbabwe are a humble and loving people.
Vakaenderawo mberi vachiti
will not tolerate any mischief. Will not tolerate all those who are bent in causing violence in our peaceful country. If they are being given money by whatever authority, nation or country or organization, ilamarokanyarara ipukuto wakanyarara ukangoti buf todira newe tokuvharira.
Asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi nekuti vatsigiri vebato reZANU-PF vari kupomerwa mhosva dzekuita mhirizhonga havasi kusungwa kana kuendeswa kumatare. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vaudzawo Studio 7 kuti vave kuda kutanga zvirongwa zvekutsvaga rutsigiro svondo rino.
Vakundiona zvavo vachandiona. Strategy dzinosiyana. Chekutanga ndechekuti tanga takamirira kuti tizive set kana kuti tizive mamiriro evanhu 87 vedu. Saka hatina kukwanisa kutaloja manifesto yedu, tiri kuiloja svondo rino riri ratiri kubata izvi ratiri kubara kwakatanhasi iyi. Tiri kuiloja chinanga chedu ichocho. Vari muDubre Harare vari kuona, ndofunga vakaona maposters edu atanga kunamirwa. Uyezve kune vanhu vedu vari kuita basa rekutsvaga rutsigiro. So muenzaniso mutungamiri secretary general wedu wamashakada nemurongi wemabasa muMDC wataitsekwa vanga vari kuepoti nezuro. Inini ndine mameeting angu nemarari ari emabi kusitati kutanga mangwana chaiwo.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashweti Mukundu vanoti mujawo pavanhu gumi nevaviri vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika uri pakati pavaMnangagwa navaChamisa. vaongorori vesarudzo vakawanda kubva kuEuropean Union nemasangano emuAfrica vatove munyika kuzoongorora sarudzo idzi.